reflecting the views of the United States government.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri, Kurume 2, 2021. Makateerera kustudio 7, mipenyu yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Uye vamwe makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti zvikoro zvigadzirire kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana uye zvichemo zvevarayiridzi zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nezuro vakashamisa nyika mushure mekusiya basa zvichitevera kuburitswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nevamwe vashandi vemuhofisi yavo pamwe nevamwe vekunze. Mumashoko avo kumutungamiri wenyika pamwe nekuvatori venhau nezuro wakare, vaMohadi vakati vakatora danho rekusiya basa iri kwete nekuti vaive mbwende asi nekuti vanoremekedza uremu hwehofisi yemutungamiri wenyika uyewo kuitira kuti vachengetedze chimiro chehurumende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti danho rakatorwa navaMohadi rakakodzera zvikuru uye vanoritambira nemaoko maviri.
Ini ndinogashira namaoko maviri zvinhu zvaitwa navaKembo Dugish Mohadi, mumwe womutevedzeri wavaMnangagwa, uyo wasiya basa oga musi wa 1 Kurume 2021. Ndinocherechedza nyaya yekuti kubva pabuda mhaka dzake dzokuita zvinhu zvaanga achiita ari muhofisi yavanhu, vanhu vakatanga kumuyeudzira kuti achibuda muhofisi imomo nokuda kwetsika yavanhu, ndiro pumbiro ravanhu. Saka vanhu vakataura zvinhu zviri mupumbiro ravo rinova ndokumbiro richaitwa navanhu, ratotangwa kucherechedzwa navanhu, kuti kana munhu uri muhofisi yavanhu unofanirwa kuita chimiro chinotarisirwa navanhu. Tinotevedzera mwezvo wokuti zvaitwa navaMohadi izvi nemhaka yavanga vachipomedzerwa zvatoisa chipimo chinodiwa navanhu kuti vanhu vanenge vari mupresidhiyamu imomo, president nama vice president, vanofanira kuteera tsika yomurago kana kuti pumbiro ravanhu. Zvinotaura kuti vasara vavanomusengwa wokuti kana vachiita nyaya dzakangofanana nedzabudira vaMohadi, vanhu havadzidi nyaya idzodzo. Saka vanenge vasara ava vanofanirwa kuteera vaMohadi voga pachavo kana vachiita zvinhu izvi.
Saka tingatere kusiya basa kwaita vaMohadi kubvuma kuti vakapara mhaka dzavari kupomerwa idzi.
vaMohadi zvavaita izvi kutobvuma mhosva yavakapara vachiparira rudzi rweZimbabwe vari muhofisi yevanhu veZimbabwe vachiita zvinhu zvisinei nebasa romuhofisi yavanhu veZimbabwe.
Zvidzidzo zvipi, Dr. Zembe, zvingatorwawo nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika pane zvaitwa navaMohadi?
Chidzidzo chikuru ndochokuti nyika inotungamirwa nomurayiro wavanhu. Nyika ndeya vanhu nyika vanhu saka zvavanhu kuvanhu zvinofanira kuitwa nemutsika yavanhu ndiro bumbiro ravanhu
havanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare nestudio 7 Zvisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare vamwe makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemakumi mana nemumwe kana kuti 2041 vakavhenekwa bazi rezveutano rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zviviri nezana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 2163 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare Nyika vaemason munangagwa nezuro vakazivisa kuti zvikoro zvinofanirwa kuchigadzirira kuvhurwa asi zvichitevera mitemo yakatarwa nesangano reWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano vamunangagwa vakataura mashoko aya nezuro vachizivisa nezvekunyevenuswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti pachine zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa muzvikoro senzira yekudzivirira utachiwana weCOVID-19 zvikoro zvisati zvavhurwa vachiti hurumende haina kugadzirira ngatinzwei vachitsanangura
ngati mashoko avo anofanira kuti manzise zvakanaka tikamanzisa mataura avaita mune zvakanaka vataura kuti zvikoro ngazvipiripe kuti zvigovhurwa saka izvozvo hazvirevi kuti zvikoro zvinokwanisa kuti zvivhurwe nokuti muzvikoro matinoziva hamuna zvakakwana zvokuti zvikoro zvingakwanisa kuti zvivhurwe zvikoro hazvina mari zvakambozvitengera masanitizers nemamwe macovid abatement equipment but pari zvino zvikoro hazvina mari nyaya imwe hombe ndeyekuti varayiridze havana chouviri chavati vapiwa vaifanira kunge vakupiwa mari dzavo dzavaitambira 2018 pakupera kwajanuary asi kusvika pari zvino hapana chati chawanikwa navarayiridzi ende zvakadaro vamwe vashandi vehurumende mari dzavo dzakawedzerwa dzavarayiridzi hadzisati dzawedzerwa saka tinoona sekuti kungava kukurumidza kumedza tikangoti mukuru wenyika zvaataura kuti zvikoro ngazvipiripei kuti zvivhurwe zvinoreva kuti zvichivhurwa tingakurumidza kumedza kutsenga kuchata
saka imi zvii zvamuri kuda kuti zviitwe panyaya iyi sevarayiridzi
zvazvinongoreva ndezvekuti tinofanira kuchiita maplans akasimba okuti tione kuti zvikoro zvinozovhurika asi chikurukuru chinonesa ndechekuti ministry yedu yeeducation haisati yambosangana navarayiridzi kana kuti tiitewo muonera pamwe varayiridzi vabereki neministry uye kuti tifambe tese tichionawo muzvikoro macho kuti zvinokwanisika here kuti zvivhurwe kana kuti zviri prepared here kuti zvivhurwe vakuru vezvikoro vakawanda vanova mamembers edu vanongotaura kuti tigadza pasi mimba yeusikana kuti zvikoro zvizovhurika nokuti vamwe vacho vakatashandisa mari dzanga dziri earmarked kuti dziite mamwe maprojects vachitenga masanitizers vaudzwa nehurumende kuti vachazorifandiwa gore rakapera mari yacho isina kuzouya pari zvino zvikoro zvakawanda zviri pazero hatingadi kutaurana nhema tichifunga kuti zvikoro zvingavhurwa muchechetere mvura yegui kungava kungovaraidza idu nguva kuti yanzooneriva tikada kumhanya kuti tinovhura zvikoro tisati tanyanya kugadzirira kuti zvikoro zvivhuruke maiso kwazvo nyemba kutadzarumba
saka muri kuti here vazhou zvikoro zvakanzi zvivhurwe nhasi kana mangwana imi hamusi kuzopinda muzvikoro sevarayiridzi
izvo zviri pachena izvo sadrive autorizer nokuti varayiridzi mairi dzanotambira ma 14,000 aya akatopera zuva rechipiri kana musoro akangotambira tikati tivhure izvezvi kana vhiki rinouya varayirisi vacho vanoenda kuzvikoro kwacho nei mari dzacho havana vari incapacitated chatinofanira kuti tiite ndechokuona kuti tikavhura zvikoro varayirisi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro nevanawo vevarayirisi vanokwanisa kuti vaende kuzvikoro kungava kupenda kuti varayirisi vangatsvaka kukwereta mari yokuti vaende kwavanoshanda vachisiya vanavo vari padzimba dzavo nokuti nemaschool fees nemauniform ari kudiwaya hazvikwanisi kuti murayirisi abhadhare mari nemari yaari kutambira parizvi tinofanira kugadzirise kuti patinoda kuvhura zvikoro hakuna any industrial development maticha zvari capacitated ndokuti anodzidzisa vana vavamwe nevavo vachikwanisa kudzidza pane kuti tifunge kuti varayirisi vangadzidzisa vana vavamwe vavo vari gumba izvozvo hazvigoni uyezve makwirivindi maunga mwoyo pabayira yekutachana
vanga vari mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti sebazi rezvedzidzo vanotambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika vamunangagwa ekuti zvikoro zvakukwanisa kuvhurwa vachiti vakatogadzirira vandoro vanoti vangomirira kunzwa kubva kudare remakurukota kana kuti cabinet kuti zvikoro zvovhurwa riini vanotiwo gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro yave pamusoro-soro uye svondo rapera vakanga vari muzvikoro kuti vaone kuti zvakagadzirira zvakadii mukudzivirira kupararira kwecovid-19 kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi muzvikoro panyaya yekuti bazi ravo riri kusiya varayiridzi muzvirongwa zvaro vandoro vanoti ayo manyepo nekuti vanoshanda nemapoka ose ane chekuita nezvedzidzo
Zavaita His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Itim Nanga because Susu se ministry Tangata Peso Mamesha the Kutis Kuros Yupurwishakanaka Unge Ziri safe and the Kuti Utachwana we COVID Usatapura Kanavana Nematichava Tukira Kuskor. Nekutaura kwavaita uku zvangosarirawo kuti tizongonzwa kuti tichazoudzwa here nekabhineti kuti zvakamira sei panyaya yekuvhurwa kwezvikoro
tainzwawo masangano evarayiridzi achichema kuti zvikoro kana zvikanzi zvaakuvhurwa kana nhasi havasi kuona gadziriro yakaita sekufiritwa kwezvikoro nezvimwe zvakadaro urongwa ihwo hwakamirawo sei
isusu zvatinoita seministry yeprimary and secondary education vhiki rapfuura iri takaendesa zvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors even minista vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu takanga takabatana nevemaprovinci takabatana nevemadistrict madistrict schools inspector nemaprovincial directors education tichindotarisa zvikoro ende tanyanya kuda kuona zvikoro zveboarding nekuti ndokwanga kwakaputika utachiwana hwecovid gore rakadarika iro patakavhura zvikoro
zvii zvamaitarisa muzvikoro imomo mamaifamba
taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reworld health organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hwecovid-19 kuti havauye navo ipapo pachikoro kana kuri kuzonzi pamwe pane vazotapurirana utachiwana hwacho hwecovid-19 vanozoita sei vakazvigadzirira sei vane pavanokwanisa kumburisa munhu arwara here vachifonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro
kune mamwe masangano evarayiridzi ari kuti imi sebazi rezvedzidzo hamusi ku isa musoro pamwe nawo pamune muchiita zvirongwa zvenyu muri kungoita zano ndega munoti
tinotaura nawo tichikurukura nawo tichida kuona kuti chii chatingaisa musoro pamwe chete kuitira kuti tidzivirire kutarara kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro zvedu. Vanenge vatori muzvikoro, vamwe maticha tinechitoona muzvikoro zvatinotoshanyira maticha atori unionized, anenge atori one of the teachers unions, anenge ari kwachitotibatsirawo kuti apa daitadaitadai. Saka consultations dzinogara tichidziita tese patinenge tiri. Avanenge vachiita havana kuconsulta kudai vanenge vachida kuti isusu tiende kwavari ivo vacho ivavo, asi maticha atinogara tichaconsulta, maschool heads toaconsulta tisati tangoisa mamwe mastrategies in place.
Avanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Tobutarisa misoro yenhau yemasangano akasiyana-siyana. Befanhau remaverick citizen rekusouth africa rine musoro wenhau unoti ndiyena achadzivirira avo vanorwira kodzero dzevanhu muzimbabwe. Sangano renhau rezimbabweni rinoti chirongwa chekupara tsanga mumaziso chakambomiswa nekuda kwechirwere checovid-19 izvo zvakasiya zviuru zvevanhu zvisisaoni. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvechidiki zvesaharawi zvakakurira mumakamba evapoteri ari mugwenga realgeria ayo akakanganikwa kare kare nenyika dzekunze. Pari zvino zvave kuona pasina mukana wekuti dunhu razvo richasununguka kunze kwehondo itsva inonzi nevatungamiri vavo yakatotanga kare. Rimwe gwaro renhau rinoti hurumende yeamerica yakapedza mabhiriyoni emari yemitero yezvizvarwa zvayo mukuita zvirongwa zvekuvakurudza zvinhu zvisina basa kana zvisingadiwe nehurumende yenyika yakaparadzwa nehondo yeAfghanistan. Yane nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi yana mkoma jonga pa studio 7 apana mkoma blessing zulu irisei basa kurisei kwa amerika uku isusu kuzimbabwe tiriraiti ini studio 7 ambasada kuchipinge.
Makasimba here vakomana kustudio 7 nebasa ramuri kutirovera tichipa nhau tichinzwa nhau zvinhu zvakanaka sereke. Pazvine zvanotangotaura nyaya yevhaksini, hayo vhaksini yekuchina iyo ini handimboitembi ende handisi tombokurudzira vanhu futi kuti vatomboitora. Tinongouyisa vhaksini yongonzi yeyo vhaksini iyi vanhu ngechitobayiwai. That is not fair, that is not right. Hazvina kana kunaka izvozvo. Nuku zvakaitwa kuno kusouth africa vhaksini iyoyo payakauya, vhaksini iyoyo payakasvika kuno kusouth africa yakachinjwa, yakaiswa kumalaboratories ikatestiwa ikaonekwa zvai kuti yanga iri 20% effective. Why? Just because vakagadzirwa that vaccine havana kuzoconsider new variant yakanga yava kusouth africa. So it was not effective, it was not 90% effective as anticipated. So iyi yekuzimbabwe iyi yongouyiswa vaccine, hakuna malaboratory, hakuna ku vanhu vambonzi iteste iyi yongoteswa kungopangobayirwa pavanhu. Hai kwete, hai kwete, zvazvina kunaka, hazvisi tomboita, hazvikodzeri izvozvo. Ende zvavari kuita zvokumanikidzira kubaya vasungwa zvo kutotyora kakodzeri dzevanhu. Mofanira kutanga mataura nemunhu obvuma kuti ndoda kubayiwa, kwete mungozva mangofunga mune nzimba dzenyumo tingatibaya vasungwa. That is not fair. So pai pane vanhu vachitaura paichiti hurumende yezimbabwe inotyora kodzero dzevanhu, ndizvo izvozvi zvatiri kutaura izvi, kutyora kodzero dzevanhu. Mumanyira ndobaya vasungwa, mataura anaviri vasungwa vacho, mawirira anaviri kuti vandabaya vhaksini. Must stop that, please. Government yekuzimbabwe ngaisiya nyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndatenda hangu. Wezi mkoma munyaradzi, tiri paJoseph.
Agi uri kutamba nemadhaka pasina mvura. Zvauri kuti makanzela ese ndichabvisa ndichazodini? Sauri kudaiwo kuda kutsvaga kuti uparadze musangano wemudiki alaini nezano yako, nekuti chero kati ndichabvisa makansela esa ari kuita kuti uori chinhu chinyi tiri kuzvidziva kuti uri kuda kungodini paradza musangano wemdc aline ende zvakataurwa namunangagwa kuti ye makansela esa asiri kuita basa musazavhotera futi ino vanotiudzira here munhu wokuti tizovhotera ivo vamunangagwa isati timboudzira munhu watinonzi vhoterai uyu tinovhotera munhu watinoda nemwoyo yedu kwete zvokuita zvokuudzirwa kuti musazovavhotera ivo vari kumbonyaya kutyei pamdc aline ngavatisiye isusu tichingoziva tirovhotera vatinoda chero mukaadzinga ese dzingai hatina kana basa nazvese tichangomavhotera futi hamakadzingai vanhu kana mupungwa tichakuvhoterai ma hatimbomanikii vana vacheche zvese vanotoita kumanikidzo kuti ndivhotere ndivhotere ende hatina kuzombopusa futi zviya zvokuti munozoti tizvimakapu zveraisi tivhoterei su tizodai tizodai haiwa kana hatisina kupusa hatina kumbozungaira kusvika pasteji iyoyo saka zvamuri kutoitai zvidhagizi nezanup f yako iyoyo uri kutoshandisai utori chikorombo zvako dhagi takatokutarisa hapana haumbosvo wakatibata pfungwa dzedu kuti he chinyi chinyi toda kutoti vari kuita zvouori iwo ndo ndotofanirwa kutanga kusunga iwe neuori
makadi henyu anasisi mavhe ana mukoma jonga ana mukoma blessing vatepenyuri vestudio vanotipa kudya kunonzi kutsanzeve nevateereri vose nezvizvarwa zvezimbabwe tinotikurisei kumatimana kwamuri kwose aiwa tinotenda ana mukoma jonga hazvingagoni kuti mufadze munhu wose tinozvitenda asi vamwe vanogunun'una vamwe vanofara vamwe vanodii ndozvinoita chinhu cheruzhinji unongozvigamuchirawo zvakadaro ndozvinenge zvitoripo asi tinokutendai nemashoko amunotipa munotipa chenjedzo dzidziso zviri kuitika munyika medu kuti zvinhu zvakavanzika asi munotipa zvichibuda pachena haiwa ini ndine ndingati mubvunzo wandinodawo kuti ndibvunze nekuti nekanguka kutaura ingangoita chinhu chimwe chete chandoda kutaura ii tiri kuona education yekumusha yafa varume nyika yedu education yekumusha vana vekumadhorobha ndovanoita sevanzi pasireti yavo yakakwirira zviri nani vekumaruzevha vakuvara vana vasina chavari kungoita izvozvizvi tachitarisira kuti hurumende ichagara pasi nematicha votarisana nenyaya yemuhoro kuti vakwanise kuonekwa kuti vachaonekwawo zvakadii vacharangarirwa zvakadii zvinhu zvinorwadza kuti maticha haasi kutambiriswa mari vemudhorobha vari nani vanoitisa vana maextra lesson nyange izvozvi kune covid kudai vana vari kuindisa kumaextra lesson vachibhadhariswa madhoradhora vachikwanisa kuwana zvekuita hino kumaruzevha isusu vabereki tinoriwana kupi dhora rekuvapa vana kuti vaende kumaextra lesson hatina ndochikumbiro changu hangu ndinoti moswerawo munyasha kwese kwamuri
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ini ndini mike hove ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8 pm muchirongwa tiri kurukura nevechidiki nezvechirongwa checovid-19 lockdown pamwe nekubayiwa kwenhomba yesinopharm yakapiwa zimbabwe nechina tiri kuendera mberi zvekare tichirangarira upenyu hwasoldier love muimbi wezim dancehall akashaya mavhiki maviri apfuura aine makore makumi matatu nerimwe 31 akapiwa ruremekedzo rwegamba muri ezimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8 pm manheru ano
vasati vambopera masvondo matanhatu kubva zvavakabuda muhofisi vaimbo vemutungamiri weamerica vadonald trump vakashoropodza utongi hwemutungamiri wenyika iyi mutsva vajoe biden vachiti vabiden varatidza kukundikana kwavo mumwedzi wekutanga vapinda muhofisi zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeamerica vatrump vakataura mashoko aya vari kumusangano weconservative political action conference kana kuti cpac wakapera nesvondo kuorlando mudunhu reflorida vatrump vakaudzawo musangano uyu kuti vanogona kufunga kukwikwidza zvakare mashoko akaonekwa nevakawanda sekunge vari kuruma nzeve kuti vanogona kudzoka zvakare pasarudzo dzichaitwa muna 2024 muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muamerica tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato repatriotic zimbabwe party vachausi muchineripi mutama takava bunza kuti vanoti kudii nemashoko ava Trump.
Nyango kuti samuno adzirwa ne impeachment process yakava kuta iyo vakapotswa nayo. Muno akuwana simba rekuchibuda iko zvino achikurukura maererano nezvematongerwo enyika, maererano nezviri pamberi munyaya dzematongerwo enyika muupenyu hwake.
Tiri kuona kuti vaTrump vataurawo zvekuti vanogona kudzoka kunyange vasina kudomawo gore, asi vati vanogona zvakare kudzoka kechitatu vachikunda vavanenge vachikwikwidzana navo. Tingati here vari kuzivisa nyika kuti havasati vapera vanogona kudzoka zvakare muna 2024?
Tichiona pasarudzo dzakapfuura idzi dzavakakundwa Biden kuvakave nekukakavara zvikuru nemabatiro wakaitwa bvunzo. Asi vakawanikwa vachinzi vakakundwa zvakare kuzoitwa muprocess yeimpeachment iyo yakawanikwa vachiwanikwa vasina mhosva. Saka naizvozvo nemutemo weAmerica vanobvumidzwa zvekare kuti vawanikwe vachikwikwidza pasarudzo ichatevera. Zviri mugwara remutemo weAmerica. Saka vakawanda vanotaura kuti vaDonald Trump vaitarisira kuzowanikwa vachikwikwidza zvekare. Saka mukana wakatowana iwoyo ndinofunga kuti vari kufara zvikuru kuti havana kuwanikwa vachibatwa nemhosva. Saka vachaita sei? Vachatowanikwa vachikwikwidza. Ichocho hachinhu chekuti ndingapikise nekuti ndinoona kuti vaDonald Trump vari kupemberera zvikuru.
Takanzwawo vaTrump kumusangana ikoko vachishoropodza utongo hwavaJoe Biden. Munowirirana nemaonero avo here ekuti vaBiden ndemumwe vatungamiri vatadza basa munhoroondo yese yeAmerica?
Ndinoona zvichinetsa kuti tibatadzi vaJoe Biden havakwanisi kutungamirira nyika nekuti achiri mangwanani chaiwo. Handifunge kuti vati vatombosvitsa kana 100 days iyaya inowanzoshandiswa semeasurement yekuti munhu ari mugwara chairo here kana kuti anenge atorasika. Saka ndinoona kuti haiwa maonero avo aDonald Trump vari kutipotsei because vaJoe Biden ndinoona panyaya dzeCovid vari kumhanya mhanya zvikuru. Panyaya yeekonomi ndinoona kuti ikonomi yeAmerica yakabata. Then tikatarisa zvese kunze kwenyika hakuna makakava anga aripo panguva yavaTrump. Saka ndingati pari zvino vaJoe Biden hapana chavato atadzi.
Kore mangwana rebato reRepublican Party munoona rakamira sei? Tinoona kuti mune vamwe vanenge vasiri kugutsikana nekuti vaTrump vanga vachiwana mbiri yavari kuwana iyo mubato.
Kore mangwana racho tichatinetsei nekuti tikada kuona utungamiriri hwacho hwave nehupimbindoga. Musono takaona vaTed Cruz avo vaiwanikwa vachimira navaTrump vachinzi vamhanya vakaenda kuCancun vachisiya hama dzavo dzekuTexas dzichitangura panga pauya chando chinotyisa. Saka hazvina kumira mushe panyaya yeutungamiriri zvinotoda kuti zvigadziriswe muRepublican Party. Asi sesangano zvaro ose rematongerwo enyika rakasimba zvaro nekuti mirawo yayo yezveupfumi hwenyika mirawo yakasimba chaiyo yekuti kana nesuwo vepatriotic Zimbabwe Party tinoikurudzira.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabwe Party vachauti Muchineribi Mutama vari parunhare Maryland muno muAmerica neStudio 7. Kupai kambo katsva kamukoma nyani bote kanonzi musha waita sei. Nezvongo yedu yapera tinotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mahadhi vanosiya basa zvichitevera kuburiswa kwenyaya dzeupombwe dzavanonzi vaiita nemadzimai akasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nemuvhuro uye vamwe 26 kana kuti 26 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Bazi rezvedzidzo yepasi rotambira nemufaro kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti zvikoro zvigadzirirwe kuvhurwa pachiteverwa mitemo yeWHO. Asi rimwe sangano revarayiridzi repTUZ rinoti zvikoro hazvina kugadzirira zvakakwana. Tabatoshka kumagume chirongwa chedu cha nasi. Ilaini suzakari maniru wa nasi. Apo tika kufaizimwe na umu. Kana mshida utitumira samba mboja. Ziti umire ku Studio 7 at voanews.com. Munu kwa nito kujwa na uzidu pa www.voashona.com. Anukuni kayane mufaro. Ini junga kandemi ili ndribu Washington DC. Ndikichi Moskera Raganaka wa Tereri.